Mutambo wekriketi watambwa zuva ranhasi tarwadziwa chaizvo apo takundwa asi hatiwere mwoyo. Tinotarisira mutambo wavachatamba neIndia wekupedzisira pamwe vachatamba zvinodadisa vokwanisa kukunda futi.
Tinoona zvedu kuti pari zvino machances avo kuti vaende kumasemifinals anenge apera. Imi semutsigiri mucharamba muchitsigira here?
Hongu, tinoramba tichiatsigira vakomana ava nekuti zvavatoita so vazhinji taisatarisira kuti vachatamba zvakadai. Tinotoona kuti ticharamba tichivatsigira kuti vaende mberi uye tinotarisira kuti nekufamba kwenguva tichange tavashasha yekuti kumasemifinal tinenge takutotarisira kugara tirimo masemifinal.
Tiri ipapo panyaya yemitambo tinoona kuti World Cup yekuKata ichange iri kutanga mavhiki anotevera. Imi muri kutsigira zvikwata zvipi kunabhuku?
Chekutanga tinoda kutsigira ana Senegal vari kuendana naGhana. Asi tinozoona kuti kazhinji tinotarisira kuti vakabuda mumagroupu stages aya kuti vazoenda kumberi zvinowanzotinetsei. Saka ndiri kutarisira kuti Spain, England nana Brazil ava vangangodaro vakanokwikwidza. Nemadhak hosi akaita sana Germany.
Pari zvino vanhu vari kutambira sei mitambo iyi yeWorld Cup munyika?
Pari zvino munyika nenyayekuti isu takadzingwa neFIFA kuti tisave nemainternational matches, vanhu vakatarisira mitambo yeWorld Cup zvakanyanya. Ibishi kugadzirisa materevhizheni kuti panotanga mutambo uyu vanhu vakwanise kuona bhora. Ndiyo tarisiro yedu chete yatiinayo zvinoizvi, nekuti isu pachedu hatiko kana kuAfrica Cup of Nations hatiko zvakare.
Tiri ipapo pane vatambi vane unyanzvi here vamuri kutarisira pachatanga makwikwi aya?
Ivo vedu vemuAfrica ana Sadio Mane ava tiri kuvatarisira kuti ndokwaakunyatsonoratidza unyanzvi hwake hwaakuratidza ari kwaakaenda kuchikwata chitsva chekuGermany.